Pakistan vachatisisa vachera kutirimbidza patagara vachatimutsa kwematoti ndiridza ngatifita karingidza ndipe ndine challenge chitungwisa widedede regai vativenge kunotimbwa chidzuri hatikendenge hatina pressure isti dedede kunoti go toshikona kuita kuita zvavasati vamboona tovameka kupfuura zvakaitwa dona tiri vatete asi tiri mamonya
Soulmate, Jenny Captain, Africa's finest.